nani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 19 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Nyati vaudza studio 7 kuti vamwe vanhu vatatu pane vapfumbamwe vakafa nezuro munjodzi yakaitika pamazawe citrus vakatsva kusvika vaita dota. Hurumende yayambira zvakare vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu panguva yezororo rekisimisi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza studio 7 kuti vamwe vanhu vatatu pane vapfumbamwe vakafa nezuro munjonzi yakaitika pamazawe citrus vakatsva kusvika vaita dota. Izvi zvakatevera kubonderana kwemotikari dzenhando yehonda fit, imwe yacho ichibva yatanga kubvira. Njodzi iyi yakaitikira mumugwagwa weHarare neBindura. Mitumbi yevanhu vakafa ava iri kuchipatara cheConcession. Mumashoko kuvatori venhau vanyati vazivisavo kuti mazita evakafa ndivanani mune imwe njodzi yakaitika nemusi wesvondo pakabonderana marori maviri mumugwagwa weMutare Julius Del. Vakafa vanoti Patience Musara wetu weku Wetro Company uye Garikai Charamba wekunyatsomba. Mumwe haana kuziviswa kuzita rake sezvo hama dzake dzisati dzaziviswa. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath akatanga nekuvabvunza kuti vatyairi vangaite sei kudzivirira njodzi dzemumigwagwa.
Kana vachienda nemotikari yavo vanofanira kuona kuti munhu achazinga achivatakura kana kuti ari kuatyaira haana kudhakwa ari sobha, haana kuisa doro. Tikuona kuti dzimwe tsaona dziri kukonzerwa nevanhu vari kumwa doro zvakare nevamwe vari kushahanya. Tikukurudzira vemabhazi kuti ngavapuwe nguva yekuzorora kana vari vatyairi, kana vaitiwo matwita anenge achitengerwawo pazuva kana kuti pawiki vange vachizororazve zvakare. Vamwe vacho vasatotikuvakudzira vasatore zvinodhaka kuvasanwe idoro vari pabasa kana kusvuta zvinodhaka.
Izvi zvine njodzi yei vaGoliath?
Zvinozovavhiringidza kuti vanyatsoona pamugwagwa kuti pamugwagwa pafamiri sei. Kutora doro kunokonzeresa kuti mutyairi anogona kurara achidhraivha ozovhunduka kana kuti motikari yaakutoenda pakashata kana kuti akurovana neimwe motikari yozonyepa kuti hanzi ndaona chimwe chinhu handifuura pamberi pangu. Munhu iye anenge atodhakwa akanzwa munhu akutotaura kuti ndaona kiti kana ndaona munhu anenge achitonyepa. Munhu anenge akatodhakwa kazhinji. Saka tingokurudzirana kuti tisadhakwe, tisanyanyomhanya yezvi tatarisa nenguva yekunaya. Tokurudzira kuti vatyairi vafambawo nengatisidhi iri nani inodzoreka isingakure pahanzi yekilomita dzehawa. Zvinoita kuti vanhu vange vachisvika zvakanaka.
Ko, kana mutyairi aneta munokurudzira kuti aite sei pamugwagwa?
Kana munhu anzwa kuti aneta ngaaudze mapasenja kuti ndikumbira kumbozorora for 10 minutes kana 5 minutes opaka bhazi panokwanisika kunge achipaka pakanaka paasingavhiringidze dzimwe motikari ozorora ozosimudzira. Zviri nani kunonoka pane kumhanya nietsaona zvinokonzera tsaona kumhanya isina mwero. Vamwe vatyairi ndo vanoda kuovhateka pamablind corners dzimwe nzvimbo dzisingaiti kuti vange vachiovhateka nekuti anenge aida kukurumidza kunozorora. ikiti ngatambe pore pore tosika chete izvatumushedzera ngatambe pore pore tosika chete kumanya handi kusvika
imi sesangano zvizva muri kuitawo panguva ino yezororo kuti mumigwagwa musaite tsaona
isusu sesangano tichazenge tichiita muawareness campaign tichitaura nemapassenger kuti vakaona zvakadai zvichiitika ngavakurumidze kutipo information tichiiso kumapurisa kuti vange vachitibatira kuronda mota idzodzi kana pane maroadblock nemaroadblock nezvinhu zvinenge kune maroadblock mumahighway paholiday yataakuenda vanobva vabatirwa paroadblock kana kuti vanobva vayeuchidzwa kana kuti vanobva vatopatorwa matani yekuti vange vachiziviswa kuti vasaite zvavari kuita pamugwagwa nekuziviswa varidzi vemabhazi nezvinhu zvichakanaka zvinoshanda nezimbabwe passenger transport organization tinenge tivazivisawo zvinoitwa pamugwagwa kuti vange vachitsurawo vashandi vavo kuti vasamhanyi kana kuti vasaite zvinhu zvisingatenderwa pamugwagwa
mutauriri wesangano repassengers association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 Rimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA riri kukurudzira hurumende kuti iwedzere mihoro yevarairidzi kusvika pamadhora mazana manomwe ekuAmerica kana kuti US$700 sezvo riri kuti varairidzi vari kunonga svosve nemuromo asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati imwe mari yaipiwa vashandi vehurumende kusanganisira varairidzi ichinzi COVID allowance inenge yave pamari yavo yemihoro zvavakati zvichabatsira vashandi mari yekubatsirikana iyi inosvika zana remadhora nemakumi mashanu kana kuti US$150 mukuziya nyaya iyi tabata vachangosarudzwa kuva munyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera
isusu pozisheni yedu ichachayo ndeyekuti patakapedzisira chaipo chaipo kutaura nehurumende mari yataiti tiri kuda was $840 taidaro nekuti izvi zvainge zvabva maringe neresearch yatainge taita yairatidza kuti zvinhu zvikwane panguva iyoyo yokumashure uko yaiva $840 asi pari zvino neresearch dzatiri kuita zvotoratidza kuti mari yatinoda iri pamusoro pe-1000 atinozviziva zvedu kuti hurumende haikwanisi haigoni kutipa kamwe chete kungoti ga mari ingave inodarika 1000
zvamunokumbira kubva kuhurumende ndezvipi vataderera
zvatinokumbirisa kuhurumende ndezvekuti igone kutidaidza nekukasira kuitira kuti itipe mari inoringana nezvatakapedzisira tichikumbira inova 840 tinotarisira kuti hurumende inofanira kupota ichiti choti zviri maringe nekuwirirana apo patinenge tagara pasi tichikurukura kuitira kuti isusu tigonewo kutambira izvo zvavanenge vatipa kunyange zvisingasviki apo panoda mwoyo kana kuti patakapedzisira kukumbira ndo paunoona vamwe vanonyorawo vaiti takati 700 patakataura pandakataura nawo yaiva nyaya yokuti isusu iye zvino hurumende inotipa 300 dai zvichinge zvichikwanisika inofanira kuti wedzere togara pasi zvetoti wedzere togara pasi zvetoti wedzere maringe nekuona kuti kunze kwakamira sei uyezve zvichiindirana nekuti tione kuti vari kupota vachitipa kuti tigozoenda tinosvika apo patinonyatsokodzera kuve tinofanira kupiwa saka 700 yakataurika maringe nekuti taiti ngavapote vachiwedzera apo nepapo
vataderera mari yamakapedzisira kuudza hurumende kuti ndiyo yamuri kuda imarii
mari isusu yatakapedzisira kuti ndiyo yatinoda 840 US dollars kunyange zvazvo tichiziva kuti inofanira kunge mari yatinopiwa pari zvino ichidarika 1000 izozo asizi zvinhu zvinonyanya kunetsa nekuti zvinhu zvatinogarira pasi toita yatinoti research tonyatsoonesana kuti zvikwane maschool fees evana vedu kubhadhara dzimba marendi kubhadhara zveutano our medical health kubhadhara zvokufambisa kuenda kumabasa zvose izvozvo zvinoita kuti tisvike ipapo patiri kutaura
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende yayambira zvakare vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu panguva yezororo reChristmas. Inotiwo iri kushanda nemaindustry kuti zvinhu zvisashayikwa panguva yezororo. Mugwaro kuvatori venhau, gurukota rezvemaindustry amai Stembiso Nyoni, vanoti vemabhizimisi vane zvose zvakakwana kutengesera vanhu panguva yezororo reChristmas, vachiti mitengo yezvinhu zvakawanda yava nenguva isina kukwidzwa, naizvozvo bazi ravo richange richitarisisa kuona kuti hapana vanokwidza mitengo yezvinhu panguva iyi. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvokushidzira vemabhizimisi hazvishande.
Tingati uku kuvhondosira vamabhizimusi kuti vasakwidza mitengo yavo paChristmas nenyuwere apa handiyo nzira ingatorwa nehurumende kuti vamabhizimusi vasakwidza. Hongu vanenge vataurirana navamabhizimusi, asi uku kutaura chete kwavari kungoita uku hakusi kwokutanga kuti vange vachipa mawarning akadai kuna vamabhizimusi zvisina kwazvinombosvika, zvisina unombozviteerera. Hurumende inotaura yataurazve ichitaura nyaya dzokuti kana kuti vasakwidza mitengo kana kuti vashandise exchange rate yakati yakati hapana unoteerera, nokuti hapana chivimbo chiripo chevamabhizimusi chevanhu vahavo kuti hurumende ine zvainoita kana vamabhizimusi vakakona kuteerera zvavanenge vachitarisirwa kuita nehurumende. Zvaitwa zveike zvino tinotoona kuti maprize acho ari kutokwira, ana mafuta, ana mbeu nezvimwe zvese izvi vanongokwidza vamabhizinesi pasina zvavanoitwa.
Profesa Masocha, kutaura kuri kuitwa naminista Nyoni uku, kana vemabhizimisi vakasazviteerera chii chinoitwa, chii chakamboitwa pamusoro penyaya iyi?
Hapana chakamboitwa chatinoona kuti chibhizinesi rakati rakamboitwa zvakati. Zvinhu zvinongokwira madiro acho jina, vanhu vachidhurisirwa upenyu kuchiramba kuchioma. Saka kubetsera kwazvo handikuvoni kusheko kuti kunongova kungotaura kuti vanhu vafunge kuti hurumende inokendenga pamarwadzo atinoitirwa nokudhurisirwa. Zvekare tinoziva izvo kuti mabhizimusi mazhinji muZimbabwe angova mabhizimusi madoko ayaya anenge asiri mazikurukuru avanotaura navo vachibvumirana navo. Madoko ayaya atinoti masmall businesses ndio vakatowanda, ndo asingaiti bisangano navo vana minista ivavava, ndo vanogona kukukwidza zvinhu pavanodira zvisinei nokuti hurumende yataura chinyi. Saka kubetsera kwazvo handimbokuoni kuti kunobetserei, kuzvekungoti kungotaura chete kusina simba mukati sekugara kwangogara hurumende ichiita panyaya dzamapraizi, panyaya dzoupfumi hwenyika kuti vanoti vaita mamezha aya vana vamutuli, asi hapana unoteerera, asi hapana chinochinja.
Chii chinofanirwa kuitwa kumisa dambudziko iri, Profesa Masocha?
Zvinofanirwa kuitwa zvinogona kunge zvakati wandei. Hongu vanenge vakaita musangano wamabhizimusi asi mabhizimisi avari kutaura apa anongo ama bhizimisi mazikuru kuru tingati suvana vana okay vana pick and pay nemawo mabhizimisi makuru ndo avanotaura navo ukazoenda kuna mawo mabhizimisi maduka ava anenge ndiwo akapararira munyika mose kukuma reserve huko hakuna misangano yakadai yavanoita chibvumirano nayo ne hurumende saka zvinofana kuitwa ndezvekuti hurumende kana ichida kuti zvishande izvi ngaige ichiita misangano yekutumira vanhu kwese kungava kuma reserve kuma business iwayo kungava kuma location ma business iwayo kwese vachinge vachitaura nema mabusiness makuru na madoko kunyanya madoko iwayaya kuti vasakuita mutengo nenyaya dzakatakati chimwe zvechinofanira kuita ndechekuti hurumende inofanira kuumba chivimbo navanhu vemuZimbabwe consumer confidence iwayaya kuti vanhu vemuZimbabwe vave nechivimbo nemari yavo kuti mari yatinayo iyi imari inobata ufumi hwedu hwemuZimbabwe chivimbo icho chachipo vanhu vanenge vachivanungu vanofungidziro yekuti mangwana mari yandakabata inokura kumuka isati ichatenga zvakawanda sezvairi kutenga nhasi saka mafambisirwo anga ari kuitwa ufumi hwenyika ndokuti haana chivimbo chakanyanya chinobva kuvanhuwo zvavo chiri kuumbwa nehurumende nyangu vachitaura havo navamabhizimusi vachibvumirana navamabhizimusi ko hurumende yadivo kuita misangano navanhuwo zvavo vanova ndivo vatengi vanova ndivo vanodhurisirwa kuti aiwa imi kana mukadhurisirwa zvakati mofanira kuita zvakati saka zvamapurize izvi zvemitengo izvi zviri kwese kunzungu nokunyimo kuvatengi vanofanirwa kupindawo mumisangano iyoyiyi vobudzwa zvavanofanira kuita kana vakadhurisirwa vamabhizinesi voitawo chi voitawo misangano iyi vobudzwa zvavanofanira kuita kuti vasakwidza misangano saka kungoita chete nevamabhizimusi vachisiya ivo vatengi vacho kuchenjedza vatengi zvavanofanira kuita hazvina kwazvinosvika nokuti vamabhizinesi vanongokwidza vatengi havana kwavanozokwanisa kuinda kana kuita kuti varambe kukwidzwa kwemitengo iyoyo
nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 nezuro pasi rese raicherechedza zuva revafambi pasi rese reInternational Migration Day iro rinocherechedzwa musi wa18 zvita gore rega rega nechinangwa chekutarisa mafambiro ari kuita zvinhu pamusoro pevanhu vanofamba nekutama pakati pemiganhu mukuru wesangano reInternational Organization on Migration muzvare Ami Pope vakatura mashoko avo vachiti vazhinji vanofamba kuenda kunyika dziri kure vanobatsira kuvaka ikoko uye havawanzowo kukanganwa kumusha kwavakabva mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vachishanda nesangano reMTC USA amai Lucy Chikowero kuti tinzwe maonero avo
ini ndinoona sekuti zviri kubatsira zvakanyanya both economy yekunenge kwaendwa nekwabviwa nekuti migration yacho inenge ichisimudzira tikatarisa kuri kuendwa kwacho tinogona kuona kuti working age population inosimukira sezvo tichiziva zvakare kuti kunyika kwedu sekweZimbabwe ikonomi haina kunyatsomira zvakanaka mari dzashandwa dziya dzinodzoswa zvakare kumusha zvobatsira kuraramisa mhuri dzasara kuZimbabwe tichitarisa even development chaiyo vanhu vanenge vako vakakwanisa kuvaka dzimba vachikwanisa kuratisana vachikwanisa zvakare kuendesa kuchikoro saka kufamba uko kwakaona kuchibatsira zvakanyanya uye zvo zvakare kune vanenge vafamba zvinodzafamba apota pati zvakare unodzidza zvakawanda mukufamba imomo unoona good governance unoona proper running of institutions zvinoita kuti tidzidzewo nekutorawo zvakanaka kune dzimwe nyika sekutaura kwaanongoita kuti the world is now a global village.
Ndingadawo kubvunza kuti hapanawo here matambudziko angasanganikwa nawo anokonzerwa nekufamba kwaveko kwanyanya mazuva ano ikoko?
Matambudziko akawanda. Tiri kuwana dzimwe mhuri dziri kuparara sezvo zvinenge zvakuti amai kana kuti baba ndino vanenge vafamba kuenda kune dzimwe nyika. Toona zvakare nyaya dzemental health. Nekuti uri kuenda kuenvironment yausingazivi uye vanhu vari ikoko havakunzwisisi culture yako nemakuriro awo akaita. Saka kuadjusta ikoko kunokwanisa kunetsa. Togozoona vamwe vanotambura nenyaya yemapepa chaiwo ekuti vagare zvakanaka munyika dzavanenge vaenda. Saka izvozvo zvinhu mamwe emachallenges anowanikwa mukufamba umu.
Shoko ramungape rekurudziro chizvarwa cheZimbabwe chiri kushuvirawo kubuda kana kuendawo kunyika dzekunze kunoshava nekushanda ikoko nderekutiwo kudi?
Ramba uchigogodza zvinoita. Dzimwe nguva zvingaratidze sezvinorema asi usadimbudzire. Zvikuru sei ndinoona kumusha kune dambudziko chirwere chechatingakuti chiri kenzara chatibata chekuti vanhu vanofunga kuti vanokwanisa kubhadhara their way out. Nekubhadhara vanhu but ukada kuvazoita unhu ihwohwo unoswera wave mujeri kana kuti unoswera wakandirwa panze kunyika dzevamwe.
Avo vange vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe vachishanda nesangano reMTC USA, amai Lucy Chikowero vange vari parunhare kuWisconsin Madison naEvans Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndaini ndachida kungotaurawo kumhuri yeZimbabwe kuti regai kunyanya kushora chamisa, regai kunyanya kushora pati yeCC. Munozviziva kuti murume uyu ari kurwa nemhondi dzeZANU-PF. Ari panguva yakaoma ari kuzama aone pavanogonera. Tarisa izvezvi zvakarongwa neZANU-PF kuti iri kurikola ma MP nemakansela ese ECC. Vedu vezvimwe zvinhu ngatinzwiranei tsitsi. Iyi pati yedu ngatimireiwo naye tisanyanya kushora. Ende futi hazviiti kuti atiudze kuti ndikuronga zvakati ndikuronga zvakati in public. ZANU-PF inobva yamhanyira kumberi. Saka mhuri yeZimbabwe chikumbiro kuti musanyanye kumushora murume uyu because ari kurwa nemhondi.
Ya ndinoda kuti nditaurewo mashoko ari kutaurwa nawamutata. Wamutata ndiri kuona vari kutaura mashoko wakarerekera kusisi wachiedza kublema pakuti zveiri kuita haisi kubuditsa maresolutions pane zviri kuitwa neZANU-PF. Position inomutata wanofanira kunge vari kutaura nekutsiura ZANU-PF zveiri kuita because ndiyo iri kukanganisa. Saka iwo mukawatarisa wamutata hawasi kutarisa zviro zviri kuitwa neZANU-PF. Kukanganisa kuriitwa neZANU-PF waakutarisa kuti CC inofanira kunge ichitaura maresolutions anokwanisa kubudisa kundutso pane zviri kukanganiswa neZANU-PF. Handiyo nguva yavanofanira kunge kwaari kutarisa kwaanofanira kunge wakatarisa. Ndatenda.
Mamuka sei paStudio 7, mamuka sei. Ndoda kutaurawo nezveTCC. TCC ngaibude mupariamendi. Ngairegedze kuda kuita zvido zvaayo wachipiwa mari wachingoshandisa zvekuti wakatumwa nevanhu. Ko wakarikoliwa wacho vanga vasina kutumwa nevanhu here? Iko zvino wachanzwikwa nani iko zvavasara vari washoma-shoma kudaro? Zvakangofanana ngawabude mupariamendi imomo. Wakangoita nharo wakada kutaura wachipikisa. Ingadzani iri kungotumira mapurisa wachiburiswa mupariamendi zvechisimba. Saka hazvina zvazvakambosiyana. Havana difference yavachambogadzirisa mupariamendi nokuti vanongoramba vachishedzerwa mapurisa vari washoma kudaro. Ngavatongobude Triple singa ibude mpale amendi. Please, please, tapota. Tisuma supporters staka kutumai. Buda mpale amendi musieza anu irimo.
Mambana ni mambana ni Studio 7. Mamukase. Tirikuchema one na weti pinge mapasipoto uri wawandisa. Mutuwani sundu jayaru ndaka amelika pasipoto. Atina mari yokuti tidize. Bariku da 56 dollars. Tinawata nukumuka tiripu wasi yei. Tumemba udaya kagarari kuchipingi. Number 2. Tumukumbira osisisi ibudise wanu warumu pari ya mendi. Itezi reshido shidi. Hapana shawari kuita yuma mwono kuti. Wanu ngozo zimba. Wangu waka harikoli wasaka the best way kututu wa gini.
Hehehe. Naseka zangu imbe. Saka mchaita sikuwa na George Charamba. Mchaita sikuwa na Mawaza. Na Fore Marapira mchaita sikuwa. Kita sikuwa na Krisi Mchangwa. Mchume enyu, shikiro renyu, jaragdunzi, wakuenda kusadaki. Mchaita sei, mchaita seiku. Mchaita sei, sanyara.
Ndini shiri kakura. Chumbati kufunzala mnanga kwa kuti. Ndo futi zalano tinga yu vashiti tatuwa ni chaina mahara. Wadu mbo kwana ani Muzimbabu. Mandia wendi yani. Vaka visa wa Mugabe pashigaro. Ndi simba pashiti togura kutonga. Iko sinu wako na kutonga. Mugabe wa shansa njere. Kusaka njere zao zavana zonike zipi zoku ura ya vangere. Kana zoku ura ya nika. Nukuti njiga ya fakai. Ampana jetinu na chavano budista kubwa 2017. Kushika ya shenshi. Nika ya kangi ya marara. Sashimuti kuzoji kutifutizi. Wano mbo banani. Wano mbo banani kutifutizi. Wano mbo banani. Eh, kana hilo kubisa wa mpulasi mao. Nga wata utachadi mpulasi mao. Tuzo utachadi Zimbabwe.
Mangwana mangwana ni wawandi mangwana mangwani watiri Studio 7 tino zakuto mnanga kwa wakatinga zumbo kwa China kana kuti wakapiwa zumbo ni China asi ziripa China kuti tisisi tukuna mnanga kwa warudi na sadaki waruko na sima sadaki kuti niti kuti zumbo zuzino dei izi zwarikita chichipiri ama ziri ziri Parliament. As China comes to grab a very more Kuruanuku Zimba and Gorkoli, why is Lapuria to call as Umea? She was that Avadimo, Sakanaka, Vasia Varimo, Kuguta with the draw, Panukuti, Sakomi, Mosa, Sakadi, Panukata with the draw, see Avitas Vanoda.
Mangbananaganaga must do Sylvina Poo. Ah, ndini shoma shoma zangu zandoda kuti nditaure kumuri yese Zimbabwe. Nekuva tungamiriri apo vezanu PF apo vanoti chiwenga ziyambe ziyambe kazembe kazembe. Kana imi mechiregera munangagwa achitora vana vake vachiisa mukabhineti yezanu PF. Iwo vasina kurwa hundo. Imi mechiti nyika inotongwa nevanhu vakaenda kuhundo. Saka vana vamunangagwa vakaenda kuhundo here. Ndinoda kubvunza iwe chiwenga nakazembe kazembe newewe ziyambe ziyambe kuti munditaurire ipapo kuti vana vamunangarwa vamakaisa apo kuti vave masekretari wekufinance nemapresidenta wegadhi nemukuru wekumasoja vakarwawo hondo iri ndinokumbirisawo kuti mundiudze iwe chiwenga nakazembe kazembe naziyambe ziyambe nemi vose vanomira nezanu PF kuti vakadii kukutenderaivo kuti muise vana venyu pazvigaro izvozvo vechirega munangaro wachita echiisa vana vake pazvigaro izvozvo kureva kuti nyika iyoyo yaaikwa munangarwa here ndiri kubvunza chiwenga nakazembe kazembe naziyembe ziyambe nemi vose vatsigiri vezanu PF kuti nyika iyi yaaikwa munangarwa here ushe here hunonzi ndehwekwa munangarwa kana kuti inyika yezvizvarwa zvezimbabwe.
Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.